manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anasi, uri musi wechipiri, gunyana 14, 2021. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tatarisa kuna Nanyamuka Primary kuManicaland kuna Nakristi Mambo kuManicaland yakatandavara ikoko. Tongwe High School kuBedbridge yakatandavara. Asi nezuro pakanyanyisa kutambarara mumberengwa. Kumasasa High School, kuChigato High School, zvinova zvikoro kwandakatodzidzawo. Vakawanda vana vechikoro navarairidzi vabatwa neCovid.
Varairidzi vochema-chema vachiti zvino hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nepamusana pedenda reCovid-19. Guta reMutare rinoti rinotadza kuita mabasa aro ebudiriro nepamusana pekushaya mari dzebudiriro dzarinofanira kupiwa nehurumende. Nyanzvi dzoyambira kuti upfumi hwenyika haukure kana munyika musina magetsi akakwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirwere cheCovid-19 chiri kutekeshera muzvikoro zvakawanda munyika panguva iyo zvikoro zvichinzi hazvisisina zvikwanisiro zvekuongorora vana kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remasangano anomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ rinoti riri kushushikana zvikuru nekupararira kwarinoti kuri kuita chirwere chedziwa mupengo cheCovid-19 muzvikoro. Zvinonzi nesangano iri zvaita kuti vana vechikoro vanodarika zana vabatwe nechirwere ichi mumatunhu akasiyana-siyana munyika. Mutungamiri wePTUZ vataka vafira zhou vati mushure mekuongororwa kwevana veordinary neadvanced level zvakaonekwa pachikoro chimwe chete chavasina kutaura kuti ndechipi. Kuti pachikoro apa pakabatwa vana makumi manomwe nevashanu vaine chirwere cheCovid-19. Vazhou vati vana vazhinji muzvikoro zvakawanda munyika yose havana kuongororwa kuti vane chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete. Pavakadzokera muzvikoro pakavhurwa zvikoro izvi sezvo zvikoro zvizhinji zvaive zvisina zvinodiwa pakuita ongororo yekuti vana vane chirwere ichi here kana kuti kwete kana kuti matest kits. Vatiwo pari zvino matest kits aya asisimo muzvikoro zvakawanda uye mune zvimwe zvikoro zvanga zviine zvikwanisiro izvi. Vana vakawanda vakabatwa vaine chirwere cheCovid-19. Vatiwo vana vakawanda vari kugara vakamanikidzana mavanodzidzira pamwe nekudzimba dzavanorara pazvikoro zvavati zviri kuwedzera mikana yekuti vana ava vatapurira nechirwere ichi.
Tikatarisa kunona Nyamuka Primary kuManicaland kuna Nakristi Mambo kuManicaland yakatandavara ikoko. Tongwe High School kuBedbridge yakatandavara. Asi nezuro wakanyanyisa kutambarara mumberengwa. Kumasasa High School, kuChigato High School, zvinova zvikoro kwandakatodzidzawo. Zvekare kuna Nanashangwe High School uko kuMashland East, kuna Blue High School, Blue High School. Vakawanda vana vechikoro navarairidzi vabatwa neCovid.
Tungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vatiwo dambudziko iri rapararirawo kuzvikoro zvakawanda zvekumaruwa vachiti nekuda kwekuti vamwe vana vanoenda kuzvikoro vachibva kumisha yavo zuva nezuva. Vana ava vave kutopinza vabereki vavo panjodzi yekubatira chirwere ichi. VaMasaraure vati vanove pachikoro cheChemhanza chiri kuHwedza vatadza kudzidza nhasi sezvo vaswera vachiongororwa kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Mushure kunge vamwe vana vepachikoro apa vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro.
Koro zvedu hamuna zvikwanisiro zvekuti zvikwanise kuadhia to standard operating procedures. Zvimwe zvikoro hazvina mvura, hazvina masanitizer, vana vanoyanima vasina mamaski, hakusikwanisa kuitika social distancing. Idambudziko rekorona rikange rapinda ichapararira zvakanyanyisa muzvikoro zvedu, hatina gadziriro dzakakwana.
Vamasara ure vati maonero avo, hapana nguwa ya kareba zvikoro zvisati zvavharwa zvakare, nekuda kwechirwere ichi.
Denda re-COVID-19 riri kutopararira izvezvi kutaura kwatiri kuiteta. Hatina nguva yakatirebei tisati tatanga kuda kunzwa mashoko ekuti ngativharei zvikoro. Nekuti denda richadzoka kudzimba richiparadza mhuri dzinenge dzasara kumba, varairidziwo chiparadza mhuri dzavo nezvimwe zvakadaro. Tichatangosara tinacho chingatotibatsire kusimbisa nyaya yevaccination program. Ndiyo yega ingakwanise kutiraramisa sevanhu.
Mutauriri webazi redzidzo vachaungana ndoro vati mashoko ari kutaurwa nemasangano anomirira vadzidzisi aya haana musoro, vachiti mashoko emasangano aya ndeekuedza kudzosera kumashure basa riri kuitwa nebazi ravo rekusimudzira dzidzo munyika panguva iyo nyika yakatarisana nedenda re-COVID-19.
Hakuna kana mwana kana mudzidzisi kana anosenza muchikoro ashaika chinguri tavhura chikoro, uye tine vadzidzisi over 90% vari kuuya vachimhanyara vachiuya kubasa. Saka zviri kuvaneta, zvinovashungurudza chaizvo kubudirira kwatinenge tichiita kuti isusu sebazi redzidzo tiri kupa dzidzo emhando yepamusorosoro nyangwe zvazvo kuine denda re-COVID-19 riri kudai kumbotidzorera kumashure, asi isu tiri kuramba tichienderera mberi.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakaudza Studio 7 kuti vari kushanda pamwe chete nebazi redzidzo kutumira vashandi vezveutano muzvikoro zvinenge zvafungidzirwa kuti zvapaduka chirwere che-COVID-19 senzira yekuderedza mukana wekuti chirwere ichi chipararire. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vashanu vakafa nechirwere che-COVID-19 nezuro, uye vamwe zana nemakumi matatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano razivisa kuti pane vanhu vashanu vakafa nechirwere che-COVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi munyika pazviuru zvina nemazana mashanu ane makumi mana nevatatu, 4543. Bazi iri rinotiwo vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro chete izana nemakumi matatu, 130, uye vanhu vose ava vakabatira chirwere ichi munyika. Bazi iri rinotiwo kusvika mukupera kwezuva nezuro Zimbabwe yave nevanhu zviuru zana rine makumi maviri nezvitanhatu nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe, 126,399 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakapinda munyika. Vapora vanonzi vasvika pazviuru zana zvine gumi nezvipfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe, 119,049, uye vafa vasvika pazviuru zvina zvine mazana mashanu nemakumi mana nevatatu, 4,543. Vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro vaive zviuru gumi nechimwe nemazana masere nevanomwe, 11,807, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakabayiwa nhomba yekutanga munyika yose pamamiriyoni maviri nezviuru mazana masere nemakumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevashanu, 2,856,955. Vakabayiwa nhomba yechipiri nezuro vanonzi vakaita zviuru makumi matatu nechimwe chete nemazana matatu nhatu nemakumi mana nevana, 31,644, zvasvitsa vanhu vabayiwa nhomba yechipiri munyika yose pamiriyoni imwe chete ine zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezvina nemazana manomwe nemakumi masere, 1,894,780. Uwandu uhu hunogona kukwira manheru apo bazi rezveutano richaburitsa zvarawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende iri kukurudzira veruzhinji kubva pavana vane makore gumi nemana ekuzvarwa kuti vaende kunobayiwa nhomba dzeCOVID-19 muzvipatara zvehurumende nemakiriniki ekanzuru kwavanobayiwa nhomba idzi pachena, kana kumakiriniki anoshanda akazvimirira kwavanobhadhariswa mari shomanana. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba dzeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi munyika, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, senzira yekupedza kupararira kwechirwere ichi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Z Zuru nezuru zevanhu vemuAfghanistan zvaratidzira nasi kusafarira chikwata cheTaliban uye kuratidzira uku kwaitwa pamberi pehofisi ya governor weguta reKandahar. Izvi zvaburitswa paterevhizheni uye zvatsigirwa nevaimbova muhurumende yemuAfghanistan yakapidigurwa neTaliban. Nigeria iri panguva yakaoma nepamusana pechirwere chekorera. Vanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana matatu nemakumi maviri nevatatu vanofungidzirwa kuti vafa nechirwere ichi kubva kutanga kwegore rino sekutaura kwebazi reCenter for Disease Control munyika iyi. Nyanzvi dzezveupfumi dziri kuyambira kuti Zimbabwe haisi kuzokwanisa kuti upfumi hwayo hukure nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana nekuda kwekushayikwa kwemagetsi. ZESA yakazivisa kuti inenge yodzima magetsi kwemaava gumi nemaviri pazuva sezvo magwenya ayo asiri kushanda zvakanaka. Kambani inoti iri kuwana magetsi mashoma kubva kugwenya rinoshandisa marasha rehwange uye iri kugadzirisawo magwenya anoshandisa mvura kukariba. Magetsi ari kutengwawo nekambani iyi kubva kuMozambique neSouth Africa mashoma pane ari kudiwa. Mushure mekunge upfumi hweZimbabwe hwatatarika kwemakore maviri nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura uye chirwere cheCovid-19, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakwira zvakanyanya gore rino. Banga guru rinokweretesa mari reIMF rinotiwo kana zvinhu zvose zvakaringana upfumi hweZimbabwe huchakwira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi vari mutedzeri wemutungamiri webato reMDC Alliance vatendai biti vanoti nyaya yemagetsi igangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu.
Mukatoona pamafigures avo nemaprojections kuwanda kweemiji nekukura kweemiji ndiwo chimwe chavaito chi chichakontributa pataakuona manje kuti tsanga dziri nhema nefiga yekuti 60-70% kungondotomoka kwevanhu vasinganete nekuisa lipstick pacrocodile. The energy inoafecta economy yevarimi, vanoda magesi, munhu wese anoda magesi. So situation inoafecta economy, irrigation vemafektori vanda magesi kuizvo muZimbabwe imomo izvozvo tsunguri midima.
Mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vatendawo kuti magetsi anokwanisa kugwadamisa upfumi hwenyika.
Dambudziko hombe dambudziko rero rekuita semabhizinesi mazhinji ari kubva mulockdown. Zvimwe munorangarira kuti mwedzi inorauzira kuda kutopinda pamwedzi makumi maviri nyika ino yanga ichineseka ichishungurudzwa nedenda ranesa hosha yeCovid-19. Saka nguva iyo yatiri tiedza kusumudzira tichi takuvhura mabhodha takusumudzira mabhizinesi ndopaura kashwa kusangana neiyo hondo yerima iyi. Saka zvazvinoreva ndezvekuti makambani mazhinji haakwanisi kuramba achipinza vanhu mabasa iwo akamboshungurudzika nenyaya dzemalockdown. Iko zvino magetsi abva atambira makambani chingobva mulockdown yanga yakaoma. Magetsi akabva ati kokogoi pamusiwo musati maenda kuremba tifambetese. Saka iyoyo hondo iyi iyo ndiri kushungurudza isusu vemabhizinesi panyaya yemaprofiti, panyaya yezvinotengeswa, panyaya yemabasa chaiwo chaiwo enyika.
Vachipawo pfungwa dzavo pakugadzirisa dambudziko iri vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chatsi vati
zvekutanga mashandisiro atinoita magetsi mudzimba kana mumaindastri anofanira kunge achiratidza kuti magetsi akakosha zvakare anodhura. Panofanira kuti paite samezhazi anenge achiitwa nehurumende anomanikidza vanhu kuti vachengetedze magetsi nemudzimba vanhu vachizivawo kuti maappliances akaita semamicrowave maelectric kettle nezvimwe zvakadaro ndo zvinomweka magetsi. Asi pamusoro pezvo obviously panodiwa imwe investment inowani munyaya dzemagetsi kuti magetsi awande. Chimwe chinokwanisa kuitwa ndechekuti tinyatsoita basa rakasimbarara kuti tipromote kuinvestment munyaya dzesolar nekuti mudzimba nemumaindastri ange paine maincentives ekuti vanhu vange vachiisa solar dzavo pamaindastri padzimba nedzimwe nzvimbo dzakadaro.
nzvimbo dzinonzi dzakakosha dzakaita sezvipatara kunochengetedzwa mvura yekunwa uye kunzvimbo dzinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika ndiko kunonzi kuchawana magetsi nguva dzose. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zhemu kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. MDC Alliance inoti ine urongwa hwekuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York nemugovera senzira yekurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti ibvumidze zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuvhota musarudzo dza2023. Sachigaro MDC Alliance muNorth America Province vatawanda dzvokora vanoti kuratidzira uku kuchaenderera mberi kunyange hazvo vaMnangagwa vachange vasiko asi vachishandisa dande mutande sezviri kuitwa nevamwe vatungamiri venyika dzakawanda senzira yekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19. Vadzokora vanoti gungano iri richange richipindwa nezvarwa zveZimbabwe zvinobva kumapato akawanda kusanganisira vemakereke. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavilas Muchanganyauye weStudio 7.
Munozviziva imi kuti ikodzero yemunhu wese, mwana wese weZimbabwe, kuti ange achivhota zvisinei kuti ari muZimbabwe here kana kuti haasi muZimbabwe. Ndo zvakarwirwa chimurenga, saka tirikuti kodzero yedu ngatipiwe.
Munoona zvichibatsira here kuti vanhu vawanikwe ivo vachiungana chitarisa isu kuti ivo vaMnangagwa vari kutarisirwa kunge vasiriko kuUnited Nations uko?
Tirikutoziva kuti havasi kuuya, asi kuratidzira kwedu isu kune chekuita zvakanyanyisa nekuda kubatsira ugaro hwevana veZimbabwe, kodzero dzevana veZimbabwe, kuti vana veZimbabwe vawana here kodzero yavo iri kupiwawo vamwe vana vezvizvarwa zvedzimwe nyika.
Ndianani vachatarisirwa kunge vari pamusangano wenyu uyu?
Isu tiri kuti huyai vanhu neuwandu hwenyu, hazvinei kuti uri wemusangano upi kana kuti uri webato ripi. Hakuna anenge akapfeka zvebato rake, munhu ari kuuya akapfeka zvake zvaanenge akapfeka. Hakuna maslogan. Iyi inyaya yevana veZimbabwe, haisi nyaya yemapato. Saka huyai vafundisi vekumachechi, vekupi, vana vadiki, mayuti, madzimai, huyai tisangane kuUnited Nations General Assembly. Ndodzokorodza zvakare zuva 18 September panguva dza10 AM kusvika pana 3 PM.
Pane zvimwe zvirongwa zvamuchange muinazvo here mushure mekunge maenda kunoungana kuUnited Nations uko?
Tichibva ipapo urongwa hunenge husati hwapera, tinobva tapinda muNew Jersey toenda kuhotera kwatinenge tiriko ikoko. Kunenge kuine bhodho tichikurukura nyaya yedu yenyika yeZimbabwe, vanodya vachidya, vanenge vachiteerera zvinenge zvichiitwa ikoko. Kunenge kuine vanyarikani vachataura, kunewo vana veZimbabwe vanenge vachiimba kuvaraidza vanhu kuti tigadzirisa zviri kunetsa munyika medu.
Avo vanga vari sachigaro MDC Alliance muNorth America Province vatawanda dzvokora vachitaura vari parunare vari kuno kuAmerica naMavelas Muchanganyauye weStudio 7. Zvichakadaro, ZANU-PF inoti ichabatana nesangano reDecember 12th Movement nemusi wemugovera ichitsigira mabasa ava Emmerson Mnangagwa. Sachigaro veZANU-PF North America Province vaRegis Charumbira vanoti bato ravo rinodawo kuti vari kunze vavhote, asi rakamirira kunzwa kuhurumende kuti ichakwanisa here kuti pange paine zvikwanisiro zvekuti izvi zviitike muna 2023 pasarudzo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Muchanganyauye weStudio 7.
Kuratidzira kuri kuda kutaura MDC kuNew York musi weSaturday, handifungi kuti kune zvako nenyaya yediaspora votes. I think vanenge vachinja timu yavo, because isu toziva kuti paSaturday apo ndo panowanza kuvuya president yedu Comrade Indi Mnangagwa kuUN. Vagara vanongouya vachiratidzira nguva dzese dzese panouya president. Chishoro chavo ndechekuti vanoda kuti paitwe regime change. Vanodawo kuti change of government. Ivovo vachamisa vambopindawo muofisi. But handifungi kuti zvinoitwa nokuratidzira. Nyaya yediaspora votes yakataugwa ende ichirongotaugwa kuti government maresources hainawo, hayakwanise kuti at this point vaite diaspora vote. But government iri kutry by all means by 2023 hopefully diaspora votes inenge yakukwanisika kuita. Nokuti kune haisi zvokuti kwanze ndeve MDC chete. Tine maZimbabwe anogara all over kunze kwenyika yeZimbabwe, kuChina, kuEurope, kuSouth Africa, kuBotswana and nekuno kuno kunoti America. Saka diaspora votes iprogram yemaZimbabwe ese anogara kunze kwenyika anofanira kunge ane kodzero dzawo dzokuvhota. Haisi nyaya inonge ingangonzi inyaya yeMDC chete, kwete. Kana even vezano PF variko isu vezano PF totodawo kuti tivhotere kuno paitewewo access yekuti tivhote tiri kwatiri kuno nokuti zvinotidhuria kuti tifurai kuenda kuZimbabwe nemafamili dzedu nemhuri dzedu kuti tinovhota kuZimbabwe jasi kungonovhota todzoka nokuti vazhinji vanhu vanotogara kuno kupena nende asi vanenge vaida kuti vakwanise kuita sei kuti vavhotewo dzekodzero dzavo saka ipapo tinongoti inini nesuwo diaspora vhoti vezano PF tinotoitsigira kuti tinoidawo takangomirira kuti gavhumendi yedu yeZimbabwe inori kana makombiti emazero munangaga ikwanisewo kutipawo access kana vawana zvikwanisiro zvacho.
Imi seZanu PF muchange muriko here kuNew York kuti tiona kuti tiri kuzwa kuti vamunangagwa vanenge vari padande mutande havasi kuuya?
Isu seZanu PF tagara kuNew York tiri tiriko nokuti kuNew York tinenge tine program yatogara tichiita inoitwa posi panouya president, whether president vauya kana kuti havana kuuya. Isu tinoshanda neDecember 12 movement nemamwe maafro american organizations anosapota musangano weZanu PF saka tichange tiriko navo, itori program yatinayo every year.
Avo vanga vari sachigaro veZanu PF mu North America Province varegis charumbira vachitaura naMavelas Nsanganya uye weStudio 7 vari kuCanada. Nyanzvi nyadzi zveutano dziri kukurudzira vanhu kuti varemekedze mitemo yekudzivirira COVID-19. Dr. Tinotenda Simemeza vanoti vari kufara nekudzikira kwewandu wevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 ichi. Vatendawo hurumende nekutora danho rekubaya nhomba vechidiki vari pakati pemakore gumi nemana kusvika pagumi nemasere vachiti zvichabatsira mukudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 muzvikoro. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMike Hove weStudio 7.
Zviro zvatirikuzwa tirikukurudzira kuti vanhu vavhakisinete zvinova izvozvo zviri zvakanaka kuti nhomba dziri kuuya dzakati wandei kuti tikwanise kusvika manamba atiri kutarira. Pakaitika third wave vanhu vakawanda vakabva vati hari zvesuwa regai tiite hatibvakisine nenyaya yekuinformation yangaifamba.
Dr. Simemeza, mavhiki maviri apfuura hurumende yakazivisa kuti vechidiki vari pakati pemakore 14 ne17 navo vachange vachibayiwa nhomba inodzivirira COVID-19. Senyanzvi munyaya dzeutano munoona zvichibatsira here mukuita kuti uwandu hwevari kufa nepamusana pedenda iri vagare vari vashoma sezvatiri kuona zvichiitika munyika izvozvo?
Zvataiona I think takambokurukura nezvazvo kuti muzvikoro kuwanikwa muri izvo iri epicenter yekuti korona ive ichipararira. Saka izvi zvinhu zvatinoona kuti vari kuextenda kuti vanavo vari vezvikoro vabayiwe nepanhau yekuti kuzvikoro uku ndokwanga kuchiwanikwa kuri maepicenter ekuspreada coronavirus. Saka nhomba inokubetsera iwewe kufighta disease. Inge painenge ichikubetsera kufighta disease inobetserawo futi kuti usaspread chirwere mazvo zviri kuitwa kuitira kuti chirwere ichi chisanyanya kupararira manini.
Nguva ndiyo yadyana naDr. Simemeza. Ndanchikumbura kuti mukande mashoko enyu okupedzisira kune vateereri.
Ndakanchida kungokurudzira kuti vaccination hazvireve kuti kana wavhakisinetwa korona yapera. Tiri kuda kuchaya kuti vanhu vakawanda vavhakisinete kuti tikwanisa kufaita chirwere ichi. Saka tinofanira kukontinua tichishandisa mamaski edu, sanitaiza up until yazosvika nguva yekuti we are out of danger from the COVID-19 pandemic. So I would encourage people to follow all those steps that we've been following. And make sure those who are most vulnerable are muri venyu vawane nhomba nekukimbidza kuitira kuti vaite fully vaccinated before taexperiensa imwe wei kukwanisa kutiparadza.
Avo vanga vari Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura vari parunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Muimbi Wesley Manzungu uyo anoridza mbira, marimba nehosho nezvimwe anoti shiviro yake ndeyekuti mumhanzi wake uzivikanwe nevanhu vazhinji vemudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Ma vanzungu uya akaberekerwa kugokwe mudunhu re Midlands makore makumi mana nerimwe apfuura ndokukurira muharami anoti akatanga kuridza ngoma aine makore gumi mushure mekudzidziswa nambuya vake avo vaigara navo unyanzvi hwekuridza ngoma nehosho uhwo hwaakanyamwa kuna ambuya vake vakamupinda muropa izvo zvakaita kuti anodzidzira kuva mudzidzisi wezvemimhanzi nesvomu paMorgan Zete College muHarare aine makore gumi nemasere
ambuya amai vamai vangu handingati yanga iri nyaya yekuti yanga iri formal lesson vaiva kwete asi ivo vairidza ngoma mamisha uku pazviitiko zvakasiyana siyana ingavi mutambo mamisha raitodaidzwa kana kuchechi kuroma uku saka uyezve dzimwe dzenguva kana tiri pamba zvedu sekutandara ari manheru aya vairidzawo vachiimba nziyo dzavo saka indichikura sechikomana ndaiti kana tiri pavari ndaitarisa zvavaiita ndichitodzidza kubva pane izvozvo saka uye pandaisanzwisisa ndaizotora mukana wekuvabvunza kusvikira ndakwenenzvira ndokunyatsogoa
muna 2003 manzungu akava pakati pevaimbi venziyo dzechinyakare avo vakamunomirira Zimbabwe kumaputo Mozambique pasi pechirongwa cheumoja cultural exchange program icho chaibatsirwa nemari nerimwe sangano rekunorway renorwegian national organization of cultural schools mushure mekuridza marimba nembira zvinonwisa mvura pabira iri manzungu anoti akatsikisa damba refurake rekutanga uye riri iro rega rinonzi chivaraidze pakati pa 2005 na 2021 manzungu yanodzidzisa zvidzidzo zvemimhanzi pa North Point Primary School muguta reGaborone muBotswana anoti akatsikisa masingles matatu anoti mind out zvichapera uye kudya kwangu negore manzungu anoti ndiye aiwa chamangwidza webira remarimba festival iro raiitirwa pachikoro chethoni primary school muGaborone kubva muna 2006 kusvika ramiswa necovid-19 muna 2020 manzungu anoti mumanzi wake unobata vanhu zvakasiyana uye nekupa vana vezimbabwe kurudziro yekuti vave netarisiro yeramangwana rakajeka pamwe nekukudza marimba nembira mudunhu riri kuchamhembe kuafrica
zvinobvira muzvinhu zvinowanikwa mumagariro netsika dzedu kubudikidza zvinhu zvakaita serudo kubatana kubatsirana kutsiurana pamwe chete nokukurudzirana and then tichitaura panyaya yepambira kweuimbi hwangu uimbi hwangu hausi confined kana kuti kuvharirwa muzimbabwe chete aiwa ndinoimbira pasi rose chero zvangu ndiri kuchiimba nechirudzi chekwedu but remember tinodawo kushandisa mukana wokuimba kuti tikwanise kuyandingati pachirungu kuve neidentity
chipo china manzungu chakabva kuna ambuya vake avo vakamudzidzisa achiri mudiki zvokuti zvekuridza mbira hosho nemarimba zvinhu zvawa muropa rake mirira studio 7 mo Francis Town Botswana ndini Shingirai Madondo
muchirongwa chevechidiki chethe connection na 8 pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare varairidzi vochema-chema vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nepamusana pedenda recovid-19 guta remutare rinoti riri kutadza kuita mabasa ebudiriro nepamusana pekushaya mari dzebudiriro dzinofanira kubva kuhurumende nyanzvi dzoyambira kuti upfumi hwenyika haukuri kana munyika musina magetsi akakwana tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya nzinzwa nhau dzeisindebele